tineda kutanga nekuti tine urombo nezvakaitika isusu seboka ndofunga munoziva mukomajonga patinogara tichitaura hatikurudziri mirishonga vanhu vakaita kusaurirana tinokurudzira kutaurirana nguva dzose pamazivi atiri kuita isusu takanzwa kuti zvakatangira pane vakomana vanotengesera panonzi paZimix Mall paya vanotengesa mafoni vanotengesa mbatya nezvimwe zvakadero vamwe vachona vanotengesawo ipapo mamembers yedu but hatifungiri kuti vanga variwo vanga vachitanangana nezvakazoitika but zvinezvizvo pakaita kusaurirana panyaya yezvikwereti kusaurirana pamari pamashandiro akaita vanhu ipapo vanhu vakapedzisira voita kumbunyikidzana nekutukana ipapo patisingazozive kuti zvakazopedzisira zvakuenda kumuzinda weMGCC tatadza kunatokuona ndingi yacho ipapo ende kuti vamwe vanga vachitiwo zvanga zvine chekuita nevanotungamira vechidiki vezanupiefu tatadza isu seboka kuti tione kuti ndingi yacho yakabva pati but vatataura navo paZimixmall vamwe vatinoshanda navo vanoti pakanga paita makakatoana ekuti zvikwereti zvanga zvichibuda nhau yanga ichibuda yezvikwereti iyo
saka imiwo sesangano mambo izvavo here kuti munzwe kune veMDC kuti zvakasvika sei kumuzinda kwavo pamwewo neivo vezanupiefu vari kupomerwa kuti vakapindawo sei imomo
titori muurongwa ihwohwo nokuti hatifariri kuti pange pachiita makakatoana anosvika pakuita violence dzakadero pachipiswa midziyo titori muurongwa hwekutaura nemapoka esari maviri tione kuti kana zvakabva zveshuwa kumamembers yedu tingazvigadzisa sei kuti zvisaramba zvichiitika in future munoona taakupinda musarudzo nyika iri kuenda maelections and tinongotarisira kuti deno vanhu vakashanda murunyararo saka tiri muurongwa ihwohwo hwekubata nemapoka esari maviri
vamwewo vari kuti ivo vanotengesera mugwagwa vanhu vakapiwa mari yekuti vanga vachinoita mhirizhonga kumuzinda weMDC nevechidiki vezanupiefu imi munoona sei mashoko iwayo
handikwanisi kuti pari zvino ndizvibvume kana kuti ndizvirambe but isu seboka hatingakurudziri zvinhu zvakadaro kana zvese zvakaitika tinogona kutotora matano especially kana ari mamembers edu atinoshanda navo vanozviziva isusu kuti nguva nenguva tinokurudzira peace tinokurudzira engagement kutaurirana kana pari maproblems anenge aitika tinozviziva kuti mamwe mapato anoshandisa mhando dzakadaro dzekuzvikurudzira dzekuti vaugadzirise maproblems vanoshandisa violence but isusu seboka hatikurudzire zveviolence tinokurudzira kutaurirana saka kana zvine chokuita chokwadi chokwadi nemamwe mamembers edu handinokuudzai kuti vhiki rino hariperi tinenge tanyukura nyanya idzodzo toona kuti tingazvigadzisa sei tichienda mberi seboka.